Vana nyamukuta vepachipatara cheSalim Mugabe, icho chaimbonza Harare Central Hospital, vaswera vachiramba kupinda muchipatara kuti vabatsire madzimai akazvitakura, vachiti havana mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Nhengo yekomiti yepamusoro yeZimbabwe Nurses Association uye vashandira zvakare pachipatara ichi, vaSamson Gurupira, vaudza Studio 7 kuti kuramwa mabasa kwaitwa navana nyamukuta vepachipatara ichi kunouya mushure mekunge matroni wavo anzi afa mangwanani anhasi, achifungidzirwa kuti afa nechirwere checovid-19.
Mamidwives epaSalim Mugabe Hospital vari kuramba kupinda mudepartment nekuda kwekuti vari kuti mashandira vari kuita ane njodzi kuutano hwavo, nekuti havasi kupiwa inonzi iyo PPE, personal protective clothing, yakaita se yakakwana. Vari kungopiwa maface masks nemaplastic aprons. Saka vari kutya zvikuru nesituation yaitika nhasi yekuti pana matroni vashaya vanonzi matroni pundu vashaya necovid virus vaive pabasa musi weMonday. Uyezve kazhinji kacho matroni kana ari pabasa munhu anosupervisor haaende pamurwere, haasipende nguva yakawanda, hapedze nguva yakawanda ari pane murwere, anongotenderera achiona kuti mabasa ari kushanda here, achiita management, achiona kuti basa rikufamba zvakanaka here. But ivo vakabatwa covid positive vashaya nhasi makuseni. Saka izvozvo zvaita kuti vanhu vakawanda vakashamadzwe uyezve vapanike vatye kupinda mubasa muzuva ranhasi.
Vamwe vashandi vemune zvimwe zvipatara zvakaita sePari reNyatwa, Mpilo neChinoye Hospital vatataura navo parunhare vati havasi kufarawo nekushomeka kwezvipfeko zvekuzvidzivirira asi vanga vari pabasa. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vati hurumende inofanira kuona kuti vashandi vemuzvipatara vawana zvikwanisiro zvinoita kuti vasabatwe nedenda reCOVID-19 zvavatiwo zvinoderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere ichi.
Hurumende inofanira kukoshesa nekuchengetedza utano neupenyu hwevashandi vezveutano. Ibasa rehurumende kuona kuti vashandi vezveutano vapiwa zvidziviriro zvakakwana.
Vaenderera mberi vachiti kana homwe hurumende yakabooka, hurumende inofanira kutambanudza maoko ayo yopemha kune dzimwe nyika nemamwe masangano kuti ibatsirwe. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaongorora dambudziko ravana nyamukuta ava nekukasika voona matano ekutora. VaMangwiro vakaudzawo vatori venhau nezuro manheru kuti hurumende yaisa parutivi mari inoita mabhiriyoni manomwe emadhora ari maRTGS ichashandiswa mukutenga mbatya dzekuti vashandi vemuzvipatara vazvidzivirire pavanenge vari pabasa, pamwe nekupinza mabasa vamwe vashandi muzvipatara, sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira munyika, izvo zvakaita kuti nyika yose ivharwe zvakare kwemazuva makumi matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.